Bari kutungamira sarudzo dzevatungamiri venhabvu veZipa Electoral Committee vazivisa kuti vave kutambira mazita matsva kubva kuzvikwata zvePremier Soccer League kuti vanyore sevavari kuda kuti vatungamire sangano iri kwemakore mana anotevera. Mugwaro ravaburitsa sachigaro wekomiti iyi vaVusi Vhuma vanoti vari kupa zvikwata kusvika musi wa3 Nyamavhuvhu kuti vanyore sevatungamiri vavo vachitiwo sarudzo yacho ichazoitwa musi wa9 Gunyana. Sarudzo iyi yaifanira kuve yakaitwa nemusi wemugovera uchangodarika asi ikamiswa mushure nekunge veZipa Electoral Committee ivava vati vainge vasina kufadzwa nekudongwa kwemutungamiri weCapes United Vafara Ijere avo vanga vari vega pachigaro chasachigaro. Komiti iyi inoti yakaona kudongwa kwavajere kusina kuitwa mugwara izvo zvavamanikidza kuti vatangise patsva nzira yesarudzo iyi. Vanoziva zviri kuitika vanoti vajere vakadomwa nedzimwe nhengo dzemuZipa Board kwete nezvikwata zvemugungano remupremier soccer league sezviri pamutemo. Achasarudzwa kutungamira PSL achatora basa rakasiyiwa navakeni mubayiwa avo vakasiya basa kudynamos uyezve atange ari nhengo zvekare yeZipa Board. Mapazi ese enhabvu muZimbabwe gore rino ari kusarudza vatungamiri vatsva asi aimbove kapteni nemurayiridzi wemaorias Misheti Dzamba anoti mhuri yenhabvu inofanira kusiya tsika yekusarudza vanhu vane mari ichisiya vane ruzivo rwenhabvu.
Tiri kuti chimbosiya zvemari ivai neruzivo rwebhora.
Aimbove mubati wepembe muPremier Soccer League vatemhwamandawana vanoti nhabvu yave kuda kutungamirwa nevanhu vakamborayiridza zvikwata kana vakambotamba nhabvu kana zvavo vakambobata pembe kwete munhu wese wese.
Bhora tichitarisira munhu anoziva bhora, mitemo yebhora, anove munhu akambotamba, akarikocha uye akariratidza. Tinokwanisa kusabhura chimwe pazvinhu zvandataura izvo, hunge munhu akamborefura bhora kana kukocha, munhu ane ruzivo rwebhora.
Sarudzo yevatungamiri veZipa Board ndiyo ichapedzira kuitwa musi wa1 zvita. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariatsi.